Va Amos Chibaya avo vange vachifanira kutaura nevechidiki ava pamahofisi ebato ravo. Vati mapurisa amuka akazara pamahofisi avo zvekuti vechidiki havana kuzokwanisa kupinda pamahofisi kuitira kuti vacherechedze zuva reDay of the African Child.
Hauna kuna toendere mberi tanongosvikawo zvakadaro tikati kuonai veduwe kuona muzvikonderei zvikanzi hamuna kuzvisa mapurisa tikatozvisa mapurisa here tamusangana pahofisi yedu inozvikama komusangano yose yatinoita paofisi imwe chete iyoyo pasina madisturbance anomboitika nguva nenguva ko zvazodini zvikanzi hati we are operating under instruction.
Vachibaya vaudza Studio 7 vari kuchinhoi kuti hapana kana munhu mumwe chete asungwa. Vatiwo vanoshushikana kuti vari kurambidzwa kuita misangano pamahofisi avo.
Saka ndinokadzika chose kuti ko shuwa shuwa chinovhunduka mapurisa chimbori chiko kuti vanhu vaungana kuti vapemberere zuva ravo rinova recognized international day rinombozvikamwa richingotiwa gore negore.
Takadai nhengo 91 nesere dzakasungwa kumba kwemumwe mukuru weTriple C vaJameson Timba apo dzaipemberera Day of the African Child dzichamiswa pamberi pedare mangwana. Rimwe remagweta evasungwa ava vamarufu maNdevere vati vasungwa ava vane zvichemo nemabatirwo ava vakaitwa pavakasungwa nemapurisa.
Vazhinji vasungwa kana kuti vose vasungwa vakarohwa panguva dzekusungwa vakanyikwa mumvura inotonhora muswimming pool yepavatimba. Vanhu vazhinji vamwe vakachoka makumbo vamwe vakachoka maoko. Vazhinji vari kunge vachirwadziwa.
Vatiwo vamwe vevasungwa vari kuchipatara uye pane mumwe mudzimai akatyoka makumbo nemaoko.
Vazhinji vacho vari kuti vese hapana mhosva yavakapara nekuti vanga vasiri panzvimbo yejekerere kana nzvimbo inogona kuti munhu ani nani zvake anobva kwaapa akarega achisvika ipapo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vange vasiri kubatika panharembozha yavo. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatsanza vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vechidiki vari kusungwa vachirambidzwa kuita misangano yokupemberera kodzero dzavo.
So kusungwa kwakaitwa vanhu ava mayouth even kurambidzwa kucelebrata zuva iri zvaitika kuchinoi zvinhu zvinorwadza chaizvo kana takatarisa kodzero dzevanhu vatinoti mahuman rights.
Zuva rethe Day of the African Child rinocherechedzwa gore rega rega musi wachikumi 16 pachirangarirwa kusungwa vana vechikoro vekusouth Africa muna 1976. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa neAfrican Union muna 1991. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudya.